Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, March the 19th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we will be looking at immigration issues affecting some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how in some instances they have led to the breakdown of the family structure. What are your issues? What are your views on the issues?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-619-2077. And we'll call you back.
As you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave frequency Monday through Friday. But for you women out there, Thursday is your day.
Mm-hmm. We are also on the web.
Kubira pazuva rekuisiya mapepa nezuva rekuzokolekta permit. Asi mapepa acho kubuda kwaari kuita iye zvinezvi. Ari kubuda donwe, vanhu vazhinji vakasubmita muna mbudzi havasati vawana mapemiti. Kunova ndokwakatanga submission date. Vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yeChristmas. Vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna January. Tanga kwegore vanokwanisa kunge vari mapemiti vokwanisa kufamba vachienda kumusha vanhu vava vari muno. Tinotarisawozve kuti nyaya yekunzi vanhu vakarejectwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanise kuapida rejection. Vari kupiwa mazuva gumi chete kuti vabude munyika vaone kwekuenda. The appeal process is not there. If your permit application was rejected, an applicant cannot appeal. And we also have serious concerns with people who lost their jobs, bank accounts, and been closed. These permits are supposed to be issued after the date of admission within 8 weeks, but this has not been so. These permits have only been issued at a trickle at the time. In January, we wrote to the Minister and the Director General of the Department of Home Affairs. We did not get a response. So what we are doing now is we are going to petition the Department of International Relations because we have got a very good relationship with them. Find out if they can then engage their counterparts on our behalf. But we also have the stakeholders that we think as stakeholders we can meet and make the way forward.
Abangagizi ukuzocela ukuthi banikezwe usuku lwama appointment. Siyabanxusa labo bantu ukuthi na kanjani bafake icelo kungakashayi umhla zingamashumi amathathu nanye kule esiphezukuyo kamatshi, ngoba emva kwalokho sizobe sesilivala lolo hlelo ebese-ke kudingeka ukuthi babuyiselwe emakhaya.
La ma-permits wethu ama-stages awasincede kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi njengabantu abama-middle age naw imali ma ukuthi uyithole esandleni ungakho-registered ayigcineki vele edihle uma layisha naw usale futhi zolamba. Kati-ke ma usula amaphepha ufake ebhenki uba nama-plans okucabangela lengane zakho because na uyakwazi ukuthi useve.
Welcome back to the Women's Roundtable, where tonight we are going to be looking at some immigration issues facing some Zimbabweans in the diaspora, especially women, and how those issues have affected the family structure. What are your views on this issue?
Only this week, the South African government Home Affairs Department announced that it will start deporting those Zimbabweans whose applications for the Zimbabwe special permits have been denied. You just heard over the marvelous and the listeners, Gigaba, talking about it in Ndebele.
Yes, PJ, the South African Home Affairs Minister Gigaba, as you just said, actually said that of the 83,000 applications processed so far, nearly 2,396 have been rejected, and his government will soon start deporting those applications that were rejected. And that's a large number, PJ.
Yeah, it is a large number. Although there are some benefits, marvelous, that have come with seeking greener pastures in the diaspora, immigration issues to regularize stay in most countries outside Zimbabwe has, however, led to the breakdown in some instances of the family structure.
And that's why we are appealing to all our listeners out there for your view on the issue. PJ nasi muchirongwa chedu tida kungoti gagaga murimiro wa mai kuti tiende tine vanyarikani vatoti mirira tichange tichitarisa nenyaya yemapepa kune nyika dzakasiyana siyana kunze kweZimbabwe ko tiri kuona South Africa iri kuti iyo kune avo vasina kukwanisa kuwana mapepa eZimbabwe special permit vachange vachidzorerwa kumusha asi hakusiriko kwega PJ kune matambudziko nyaya yemapepa uyezve panyaya kuti unokwanisa kushanda here kana kuti ugare munyika iyi saka tatova nevamwe vanyarikana vedu asi ndichambotikwa uri kuti gagaga nesindevele kuti vamwe vanzwewo.
Lamhlanje uhlelo lethu asihluzeni bomama sikhuluma ngalabo asebathutha eZimbabwe besiyahlala kwamanye amazwe kungaba zinduwo ezithile ezibususa eZimbabwe kungaba kuya esikolo kungaba ukuyaselela imuli yakho ngase South Africa ngase Ngilande ngase Melika eAustralia eNew Zealand eCanada endaweni ezijiyeneyo zomhlaba ikanti ke nxa sesifikile ke emazweni wona lawo sidibana lenhlupho ezithile ikakhulu eSouth Africa liviki nje ugigaba limzwile ngumpathi ntambo lo wendaba zasekhaya kwele South Africa ikhuluma ukuthi labo abayenza ama applications awo bangatholi kumbe adinaiwa adeclineo bazabiselwa ekhaya yilo uhlupho esibhekane lalo asihluzeni bomama alamhlanje ukuthi singenzani ukuthi sibe lenhlala kahle enhle ikanti ke njalo lasekhaya ukwehlukana kwezimuli khona lokho sokwenze kwaba lenhlupho lapha ezimulini kwachitheka lemizi kwachitheka lemichato.
Aiwa PJ tazvinzwa zvakataura tochienda kune munyarikani wedu muzvare Diana Zimbudzana ve program manager weZimbabwe Exiles Forum tokuchingamidzai pachirongwa. Tine nhasi tine madzimai akawanda ari kuti iwe toda kunyatsonzwa kuna mai Zimbudzana kuti zvii zvavari kuita ivo sesangano kuedza kubatsira nyanya madzimai ari kutarisana nenyaya iyoyi yemapepa nyanya muSouth Africa.
Nyaya yemapepa yatinetei zvinoneta chikuru ndechekuti mutemo weImmigration Act wemuno muSouth Africa wakatanga kuchinjwa ndangoti kutanga kwapakati nepakati pagore ra2013 zvichizosvika muna 2014 naminista akanga aripo anonzi Naledi Pandor. Mai Naledi Pandor vachinja mutemo uyu vakazosiya chigaro cheminista of Home Affairs kuchizopiwa vamalisi Gigaba after maelections May muna 2014. Amalisi Gigaba vakasvika vakaimplementa new immigration regulation. Manew immigration regulations iyayaya ava ndo anoyazve haasi kungobata maZimbabwenzi bedzi ari kubata vanhu vakasiyana siyana nhasi ndandichiverenga panhau panotori nemhuri yeikoko kuamerica vakanzi vakapiwa 2 weeks vanga vari vamissionary 20 years vari muno vari kuzingava dzokere kuamerica. Saka isusu kana tichitarisa kumadzimai zvikuru tinoona kuti vanhu vachibva kuZimbabwe vano kutumwa nezvakasiyana siyana asi madzimai nezvishungurudzika nemhuri ndo vanenge varivo vanenge vakatarisa vana vamwe dzinenge dziri shirikadzi vamwe vanga vagara vasina kutombowanika otichiregai ndichiendawo kumhiri kwerudzi kwarimpopo ndinotsvakawo chouviri ndiriritire vana ava saka pavanouya kunoku chekutanga mutemo wakamhenge uri nani usati wachinjwa waigona kuaplya zvako pemiti kugoiwana general pemiti yanga isinga yainetsa asi zvaive nani ndobva kwazouyawo nyaya dzemadzp muna2010 dzikabetsera vanhu vakanga vasina anonzi aya macritical skills asi chazovepo yezvinezvi ndechekuti kuchinja kwavakaita mutemo uku kwakabata mazimbabweans nenyaya yekuti vakadzisa dzp yanga yagara iripo iyayi ndokuunza inonzi zimbabwe special permit zimbabwe special permit yauya ine mitemo mina isina kunyanya kuti isina kunyatsotsakanoka zvakanaka kuvanhu
mitemo ipi iyoyo muzvare yezimbudzana mungoti gagaga tisati taenda tina muzvare kupe vakamirazve varoda kutaura
zvakanaka i saka mitemo iyoyo kuchinja kwaita mutemo kwaakuita kuti vanhu vadzokere kumagariro avakanga vakaita kusati kwaitwa mitemo iyoyo vanhu vaiuya kuno vamwe vanochinja mapasipoti vobuda kunze vogara zvavo vari zvinyawo vamwe vanouya vasina kana mapasipoti acho vongogara vachisiyana ndikadhipotwa ndinongonosiyiwa pabet bridge mangwana ndeendadzoka saka kuchinja kwemitemo hakusi kunakira south africa iyo inogona kunge iri kuti tiri kuda kuti zvinhu zvitinakire hakusi kunakira muzimbabwe nekuti aakungogara ana iri mumamoko achitya kuti anodhipotwa
aiwa tinotenda PJ, we heard there from Ms. Zimbudzana, who is just saying it's not only Zimbabweans who are facing some of these permit issues in South Africa. She also recounted about an American family. But for tonight, our concern is for Zimbabweans. So I'll take it to you to engage with Ms. Kupe, who's also on the line.
Yeah. I say, I'm going to say, I'm going to say, ikanti ke ngathi ezemthetho lezengxenye ungaza ke wabazazi kakhulu kodwa ke ngilethemba lokuba ubulalele unkosazana Zimbudzana ekhuluma lapho ukuthi imithetho le eSouth Africa ephatha alabo abavela kwamanye amazwe ikanti ke kube le mithetho ephatha abeZimbabwe kube le mithetho ephatha abanye bonke abavela kwamanye amazwe wena ke zinhlupho bani osuke wazibona phakathi kwemuli zabeZimbabwe
Okay. Hayi, zinengi izinhlupho ezehlekela abantu ngendaba ye immigration. Oqala nje yi family disintegration. Asisenazo izimuli lapha esiba nomama, nobaba, labantwana phansi kophahla olulodo. Sothola ukuthi maybe ubaba usebuye ngapha eSouth Africa wachiya umama labantwana ebuya ngokuzodinga umsebenzi. Kodwa kuprocess yokufuna umsebenzi agcine naye esenendingeko zakhe njengomuntu wesilisa agcine eqala omunye umuzi ngapha umama labantwana bangawaziyo ngokuya kwesikhathi egcine sesehluleka nokuthumela leyo mali athe uyilandile ukuzoyisebenzela lapho umama labantwana sebe-neglected back ekhaya bayahlupheka abantwana bagcina bengasakhona ukuya ezikoleni ngoba i-school fees azisabhadalwanga mhlawumbe umama ekhaya naye bengasebenzi kodwa nje ezithengisela amatamatisi so at the end of the day uma bagcina senemizi emibili of which we call that unfaithfulness emshadweni so sibona imishado eminingi idilika kakhulu ngendaba ze-migration omunye whether ngumama kumbe ngubaba sesikubona kusenzakala on both genders so akunaza ukuthi obaba yibo abakwenzayo kuphela kodwa nabomama labo babuye nabo bayenze ngapha kungaziwa back ekhaya umuntu agcine ezala abanye abantwana ngapha eGoli ebesepretende ngathi yena vele kazangachiye imuli ekhaya abantwana bagcine begcinwa ngabogogo ogogo labo bevele bezigulela befuna ukugcinwa so nje i-family disintegration is the major effect ebakhona on families kugcineke kutholakala other effects ezilandelayo nazo nje ezi-affecta abantwana abantwana ma bekhula bengekho under i-guidance yabazali babo kuba nzima ukuthi babe sendleleni balandele imithetho bagcine nabo mhlambe esikoleni besiba affected bengabi ne-interest yokufunda bagcine nje bengena career begcine nje future yabo imoshakele.
Mm-hmm. It isn't a disintegration of families, Marvelous. That's what she's talking about. Mm-hmm. Yeah.
Thank you, PJ. I think we'll take our first caller, P. Chitewe. Makadi, CCP. Aiwa, tinokuchinga midzai muchirongwa chedu chemadzimai na tiri kufara chaizvo tiri kuona madzimai akawanda anga achitumira mameseji kuti vachange vari kuda kunge vari pachirongwa chanhasi. Pane zvamungada kutaura here? Taita rombo rakanaka. Tina muzvare Diana Zimbudzana ndi program manager weZimbabwe Exiles Forum. Saka munogona kutaura zvamunoda kana kuvabvunza nekuti ndinoona kuti imi muri muSouth Africa. Hello, CCP. Hello, CCP. Ah, PJ. Naredze duzi ninge zirukuda kuita shanji. CP andizie kuti Parisi no. Vaenda nekupi. Asi, jamira zvakadaro tombozwa kuti mai muzvare Zimbudzana vachiripo here panhare.
Wangu ndiripo.
Ehe, pana CCP vari kufona vari ku South Africa ndofunga tichaidza kuvatsvagazve nekuti nhasi tine madzimai akawanda ari kuda kunzwa iwo kuti nyaya iyo yemapepa iri kufamba sei. But before tatora tataura nemi zvakare ndichambobvunza muzvare kupe. To just tell us in English, you were talking about the family dynamic that you're seeing there in South Africa. If you could just tell us in English, what are some of the challenges that are facing women, especially when it comes to these immigration issues, Ms. Kupe?
Oh, okay. Do you mean women who have migrated to South Africa?
Yes.
Okay. I think one of the major issues that women face is they immigrate to the site. Maybe let me take it all the way from the border. Mm. You know, maybe to those who have immigrated here through desperation and they don't have proper papers.
Ms. Kupe, I would just ask you to hold on for a little while.
Victims of rape.
Uh-huh. If you can just hold on, we have a caller, Ms. P. She may actually have a question for you. So I will take her because we had lost her line earlier on.
Okay.
CCP, Makadi Enyu.
Ndiripo
magadiyo. Aiwa, nare dzinenge dzanga dzamboita jerasi asi taura henyu. Tina Miss Zimbudzana veku Zimbabwe Exiles Forum tinezve sisi kupe social worker varimo mu South Africa taura henyu.
Ndakandi makubvunza kuti kuneso vakataka Cape Town last year, no permits, no asylum. Affected so that is now.
Manga muri kuda kuvhunza kuna muzvare Zimbudzana here?
Ingori question yangu kuvhunza ndizvo kuti ndinokuvhunza kunani because and that proof wa kuenda kumusha kuapplyera kumusha permit because tikunzwa mwe vachinzwa nyiwani vanhu vaapplyera kumusha but since vakaapplyera last year November kabla ya permit yavo saka ndada kuzvifambiswa sei papo.
Ehe, muzvare Zimbudzana kana muri kunzwa CCP mungava pindurwo here?
CCP vari kuti vanga vane vakambwa vakauya munomu gore rakapera kekutanga here kana kuti vanga vagara vari muno.
Ataura henyu navo vari kupanhara.
Ya, kana kare kekutanga pamapermits aripo aya hamuchakwanisa kupinda nekuti makanga musipo muna 2010 pazvakatanga. Iprocesi yekuti yanga iriwo prosesi yedzi. Zvamungaite nini parizvino kana muchikwalifaya. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiwa hazvo kana uda kuapply general work permit inova ye3 years. Zvinhu zvacho zvakawanda zvokuti ndinayo list yacho zvokuti dai ndaikwanisa ndaigona kutumidzirai. Kana muchimita zvinhu izvozvo munoenda kumusha moenda kuhigh commissioner yeSouth Africa kuHarare monopiwa fomu moita mapolice clearance enyu moita mamedicals enyu moapplya muri kuZimbabwe nekuti mutemo mutauri kuti hauchabvumidzi kuapply permit uri muno muSouth Africa.
Okay.
I want to attend as CCP.
Kuti munogona kuapply asylum kana zvakazvino zvakare zvakuda kunge muchikwalify. Asi kana muri Cape Town, Cape Town Refugee Reception Office yekuyakavharwa. Saka munenge makutoenda either kujeben kana kuya ku Pretoria kana kuenda kumusina kuti muna apply asylum.
Okay.
Aiwa tinotenda CCP PJ unenge waita mutereri tombotora mutereri satadzukira kuna Miss Kupe.
Yeah. Kulomlaleli lapha unkosikazi Mlotshwa. Siya kwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi siyaphila linjani lena?
Hayi siyaphila.
Mm, wena ungaphike kwomhlaba?
Mina ngisembelengwa.
Yebo phela. Ye uyaluzwa udaba lolu olusegudwini. Wena ke sipha umbono wakho.
Yaluzwa udaba lolu olusegudwini phezu kwabantu abayihlala kusegoli. Abantu bevele abaningi, abanye kabala ama-passport so ukuthi ba-apply, abanye ngaba-applyanga. Manje kodwa shawe sicela ukuthi iSouth Africa ikusizele kwenyaka emithathu yona.
Mhm.
Ngoba hey vele sithila nge-South Africa, sithila abantwana basegoli bona laba ama-border jump. Ukuthi sihle, le akhathi sisikhayelale le ndlala embi, so sesithembe bona, sesibatshelile nje ukuthi ngathi njazima kakuhle.
So umelele...
Akhotha wayithesha, yabeselisumulele ngapha.
So kumelele bakhulekele ngoba le zulu lalo kalinanga kuhle, ngizwa kuthiwa vele lesivuno akulalo lutho emasimini. Mhm.
Lutho sasaya ukukhulekela hey besicela nje ukuthi South Africa isizise nje kwa 3 years
ngalesi eh
ah shwa sikani le shwa sikona
ah mavela simayimlocha
kona
ye mayimlocha vari kuti vo vane vana vari ku South Africa mayimlocha kwa mungangoti tisana ngurira zvishoma nini kuti mimi zviri kukubata ise
ndi bata mfunge ino kuti ndiona wangu ndokwavariko kokuti tidzi panapa vakomana ivo variko komanje avana mapemiti acha avana plaza vasikushandira makampani vanozvishanda zviya zvekukachiwa zveku zvekuvaka zvekuita ma fitted wardrobe nema ceiling nema tiles ndomabasa avo saka avana kampani kuti ndavamirira kuti vatsvage mapemiti.
Mhm.
Saka ija chingochema kuti South Africa dai angotiwira uvedu kwe 3 years dzedzidzo nekuti yu nenzara iri kuno gore riri nezvese takadaudza vana kuti kuna hapana kana chekubata. Tinotodya kuSouth Africa ikoko isu.
Mai Mlotshwa, mungade kuvunza mai Zimbudzana here? Tinavo vari paline apa kuti pamwe pane zvavangataurawo zvingakubatsirei zvingabatsire vanakomana venyu vari kuSouth Africa. Mai Zimbudzana, mungakwanisa henyu kutaura namai Mlotshwa vari kuti ivo vane vana vavo asi nyaya yemapepa iri kuti netsei vari imomo muSouth Africa.
Makadiko mai Mlotshwa?
Ndipangu
Diripo, dambudziko rinoitika iro ridambudziko tinogara takataura nevanhu vekuhomafezi kuti imimi munoti imimi prosesi inopera asi vanhu vanoramba vachiuya zvekusauzi nekuti sauzi iri padhizi kana musha wako wotsva kwaunotanga kupotera kumuvakidzani izve usati waenda kure kuro kusouth africa ndokumuvakidzani vedu saka isu tinogara tivaudza tinogara tivhunzwa kunzi ye mazimbabwe ndaanoita crime kunoi tovati tipei proof yokuti mazimbabwe nekuti hamuna kuva document saka inyaya iyoyo kuti ivo vana vanouya kunoku vosvikotsvaka mapepa habudi vana vongodisaida kuti vangogara zvavo vachingoshanda vasina mapepa kana kune zvinoitika mangwana vemunhu wose anenge aita zvaanoita munhu anongonzi muzimbabwe chadii muzimbabwe saka iyoyo ndo dzimwe nyaya dzatinotowereketa nazvo kana tichinge tasangana nevamwe vedu vekuhomafezi kuti aiwazvo imi rambai muchipa vanhu mapepa zvinhu izvozvo zvagara zvichapera ivowo vanhu vekusouth africa vakagarawo kuzimbabwe kumozambique kuswazini kupi kupi nyika yaisati yatora asi
yavazongotoaaaaaa
saka isu tinoda kutotenda kuti mune vana venyu vari kuno vari kukwanisa kukuriritirai nekuti hakuzi kwenyu chete ndazwa muchiti muri mberengwa ini ndandina maini vangu vangu vakawanikwa kwenyu mberengwa ikokoko iye zvinezvi makuva anocherwa nechemberi vana vadiki havako vari kuno saka inini motoramba muchinamata kuti havabatwi havadhipotivi nekuti haaiye zvinezvi kuti tinyatsohwisisa kuti home affairs yakanangepi nenyaya dzemapepa haa kana nesu hatina kana nero muromo
aiwa mai Mlotshwa
mwari kuti dai vangopindira wavo
totenda mabatsirikana mai Mlotshwa tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa
ubatshele laba abantwana ukuthena nabahambi ezinhlelweni ezinjengezabo nkosikazi nkosazana zimbudzana ukuba bayithola labo amacebo ukuthi bangathola njani amaphepha.
Kanti yena unkosikazi Zimbudzana ngicela iphone number zakhe.
Hayi, sesizakufonela ke ngemva kohlelo ukuze sikunike.
All right.
Kulungile. All right. Siyabonga.
Okay, la myabonga.
Bye bye.
PJ, we seem to have a lot of WhatsApp messages that have actually come in from some of our valued listeners. And we're going to read a few before we progress to the next half.
Remember, we asked Ms. Kope if she could elaborate the problems that she has seen amongst the Zimbabweans.
Yes, we had. But I think we'll just read one or two and then go to Ms. Kope. Simbisai says the economic meltdown continues, so the breakdown of the family unit is likely to remain unabated. And we have Enoch, who says God's original plan was that families live together till death do them part. But the state of things is saying no. And Matthew says it is true, not only are orphans, but also marriage breakups and massive prostitution. So, you know, it's a mixed bag from some of our listeners there on WhatsApp. PJ, and for now, we also have Millie, who is calling in from South Africa. Sisi Millie, muripo eripa phone up. Hello, Sisi Millie.
Ndiripo.
Ehe. Aiwa. Mkwansa enyu, toku chingamiza ipano pa chirongwa chedu. Turukuta ora nenye ya mapepa. Imi ndruko na uti mburuku South Africa. Pane juruku kushunguru za ere. Jamgade kurukura ni jazo.
Mapepa ano to shunguru za like inine kutanga. Nakangu iti wa 4-6 months. Indape mrungu wangu anpeka jokuto nezela. Temi iti yoyo. Ndaifanga kuti ndishandise kuenda mhiri kuzilaiti kuti ndiite visa rekuenda kumhiri bati ndakatadza nekuda kwekushaiwa pemiti iyoyo. So even now murungu wangu mufore nawo, saka handikutoziva kuti chii chaitika since ndakareceiva mamesages ekuti mapepa enyu agamuchirwa chichi muchafonerwa nanhasi handisati ndafonerwa, saka nditori worried kuti ndizive kuti chichi chaitika.
O imi makange matonyoraiwa mapepa emaZSP asi mangomirira kunzwa.
Ehe.
Ehe. Aiwa nokuti tiri kuona Minister of Home Affairs vaGigaba vanga vari kuti ivo pari zvino kwakaproseswa maapplications anosvika iwo anodarikidza ma80,000 asi vachiri kuenda vachiprocessa mamwe. Saka tinofungidzira kuti aiwa munguva inotevera muchange makunzwa kuti zviri kufamba sei.
Aiwa, tingatenda kana zvakadaro.
Aiwa, tinokutenda izvedu.
Maproblems, tinokutenda kuti dai Mwari vangoti nziro onyasha, tione kuti tiwane mapepa iwoyo, makore iwawo acho akapfuura zvawo. Maybe pamwe tinenge takufunga zvimwe.
Aiwa, tinokutenda isisi Nelly kunge manga muinesu pano pachirongwa.
Aiwa,
rambai makateerera vhiki nevhiki, musaneteba, ndechenyu imi madzimai. PJ, I think we'll take Ms. Kupe on our next half because we have just a few minutes left, so we will not do her justice because she seemed to have some very interesting points that she wanted to share about some of the challenges that are facing women in South Africa. So I think we'll have to thank our guest, and we'll ask you to stay on the line. Ms. Diana Zimbudzana, of the program manager of the Zimbabwe Exiles Forum, and Ms. Henrietta Kupe, a social worker based in South Africa. And I think we'll also thank some of our valued listeners who seem to be really active today, PJ, and have been really supporting this program. And we'll, you know, continue with the program. But for now, we're migrating to the internet, and you can catch us on www.voazimbabwe.com, where we'll be live streaming. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Okwamanje sithatha leli thuba lokuvalelisa abalaleli bethu aberediweni, kodwa-ke siyaqhubeka ngohlelo kodwa sesisebulenjini kuwebhu ku-www.voazimbabwe.com kumlumbi njalo www.voa.com. Mupraxitis Jeremiah.